manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 16 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi pakakuvara imwe nhengo yedare reparamende. VMDCT neTripleC vokandirana makobvu nematete panyaya yava job scala nevamwe vakasungwa kunyatsime vari muchikurubhi. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup semifinals nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi. Zvinonzi vanhu vaviri kusanganisira nhengo yeparamende inomirira Nkulumane mudare reparamende vaulxuka kapulu vakuvara vachitsvaga rutsigiro muward 2 muchaitwa sarudzo dzemabai elections. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vachangopinda munyika kubva kuMozambique vakati tibate mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reTripleC vaOstalo Siziva kuti tinzwe zvaitika.
ZANU-PF yaenda kunoreta hapanga pane meeting yepati mpedu nemamobilizi edu kuwati kumatopo vane futi vatiri kunzwa kuti kune mota yanga ine masika ezanu yemashemel central province iyo yanga akatakura masaka ari kunzi abva kubulawayo kukonzeresa mhirizhonga nekutira kudistrata nekuti vari kutarisira pavanoziva kumatoko saka vadzokera kunyaya dzevhaiolensi mhirizhonga kuti vakuwedze vanhu kampeni yedu inoshanhlamburo ikakuwara member of parliament honorable kapulo vakuwara nevamwe vari kunzi vatorwa saka tikutira kutitreke vanhu vedu tizive kuti ndaanani vatorwa uye vaendeswa kupi nenyaya yekuti inyaya yekuti wara saka tikukolekta information kozaitika izvezvi kutingoishwa full statement ichivaritakadoka
vati vazivisa here mapurisa kana kuti ndo zvamuri kuronga kuita
ndo zvati kuronga kuita nenyaya yekuti zvaitika izvezvi manje manje saka taetireta kuti kutange kuita recovery yevanhu vedu vatorwa then totienda kumapurisa kuti tivhure kesi nekuti nyaya inyaya yatisingatarisiri mubaielection asi ZANU-PF vanga vachitaura nyaya dzekuti vari kuda pisa asini sarudzo vatiri kuona zvebaielection vaakutanga kushandisa mhirizhonga.
Tanzwawo vamunangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail kuti vari kuda runyararo saka handizvo zviri kuitika izvi
zviri kuratidza vamunangagwa vamutaura chimwe chinhu masati vonoita chimwe chinhu manheru ndodambudziko rati kusangana naro munyika nekuti vanezana havaisaita violence vasina kuita instruction kana aina kuchitumbidza pakaita violence kugoko kwakaita violence kumanikarembo kwakaita violence hakuri kuratidza kuti the patient is madness ende iri koti nechemedi vamunangagwa vasakambobuda vachiita condemn violence against officers.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanyora mbepanhau resandemeo nhasi kuti vari kuda kuti mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act uvandudzwe vachiti mamwe masangano aya ari kushandiswa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati izvi zvinofanira kuitwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa nekuti mamwe masangano aya anokanganisa zvikuru nyaya dzezvematongerwo enyika nekupindira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition, vaPeter Mutasa.
Crisis in Zimbabwe Coalition nemasangano mazhinji atinomirira hatisi kunyanya kushamisika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa. Tagara tichizviziva kuti gwaro iri reTVO Amendment Bill harina chakanaka chariri kuunza, uyezve harina chikonzero chinobatika chariri kuunzirwa, asi rangogara bedzi iri nzira yekuda kuvhara masangano anozvimirira anomirira kodzero dzevanhu munyika, uyezve ragara iri nzira yekuda kuti hurumende isava nevamwe vanombovatsiura kana vanovaonesa pavari kukanganisa.
Ko sei muchidaro vaMutasa?
Vari kuda kuti panyararwe iwo vongoita sezvavanoda, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora mitemo yenyika, uyezve uhwere hwechikura. Saka isu semapato akazvimirira, masangano akazvimirira, tisu tinotenderwa nemutemo kuti tipote tichivadzora nekuvarakidza pavari kukanganisa zvinova ndo zvavasingadi. Asi kunyange zvakadaro, gwaro iri richakanganisa zvinhu zvakanyanyisa, nekuti nyika yese ichaonekwa pasi rose kuti inyika isina kutonga kwejeterere kwakanaka, haina demokrasi, ibanana republic. Izvo zvinotikanganisa kunyange neupfumi kana nekutariswawo kwatinoitwa pasi rose.
Asi kava Mnangagwa vari kuti vemasangano akazvimirira oga vari kutokanganisa zvinhu munyika, vamwe vavo vachiti vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandiswa nehurumende dzekunze.
Hakuna zvakadaro. VaMnangagwa samutungamiri wenyika ndivo vanotarisirwa kuti vaite uphold constitution yedu yenyika. Bumbiro remutemo wenyika riri mumaoko avo. Mubumbiro remutemo wenyika ndo munonzi munhu wese zvake munyika muno anekodzero dzekuparticipata kana dzekupinda mune zvematongerwo enyika. Munhu wese kana mapato masangano ati zvavo akazvimirira vanotenderwa nesection 67 yeconstitution yedu kuti vaite zvematongerwo enyika. Hakuna akaberekwa achinzi ava ndo vanoita zvematongerwo enyika ndo mapoliticians.
Vanomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri webato ravo vaDouglas Monzora vachasvitsa nyaya yekusungwa kwemiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole nevamwe kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuuya paine kukandirana makobvu dematete pakati peMDCT neTCCC pakuti vaMonzora vakaona here vaSkala neZuro kuchikurubhi sezvavari kutaura. Gweta ravaSkala vaFredi Masarirevhu vanoti vaSkala vakapika kuti havaida kuona vaMonzora, asi vaDube vanoti handichokwadi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMonzora ndivo pamutemo mukuru kana kuti mutungamiriri wemapato ese ari muopposition, including an independent MP kana vachiopoza hurumende, zvanga zviri mune zvakanaka kuti vange vachinoona vasikana kuti vanzwe zvavari kuchema nazvo senhengo yedare reparamendi.
Asika gweta ravasikala riri kuti vavira ava havana kumbobvira vaonana.
Vasikala vakaona tiri kunzwisisa nekuti vakaonekwa nevanhu vedu vanga vaina munzura. Vakaonekwa naspokesperson wavo kubvira makuseni kusvika kunguva dzekumasitati kumatovu. Isusu sebato remdct namunzura vakazopinda nahwani masikati vamwe vese vabuda. Kubva nahwani kunosvika mafuu manheru vamunzura vanga vaina vasikana kujere ikoko. Hakuna munhu akauya kuzoona vasikana nenguva idzodzo. Ende mutemo uripo ndewekuti kunoita zvinenge zvichidiwa nemunhu akasungwa ipapo.
Ko, pane umbowo here wekuti vaviri ava vakasangana vadhube?
Vamunzura navasikala havana kuita zvemapikicha, havana kuita zvemavhidhiyo. Vangoda kuti vataurirane vari vega nekuti nyaya iyi haisi yekuonekwa kwavamunzura kuti vaona sikana kana kuti yezvimwe. Ingori nyaya yekuti vamunzura vanyatsokunzwisisa chaizvo chaizvo nekuapprecieta kuti vasikana vari kutambudzika sei, chiicha chavanofungidzira kuti ndo chingangodaro chakakonzera kuti vange vachishungurudzwa kusvika pavasikana.
Mushure mekusangana vamunzura vari kuronga kuita sei kuti vasikana vacho vaburitswe mujeri?
Vamunzura vanza zvese izvozvo semutungamiriri wemapato anopikisa hurumende. Vachazosimudzira nyaya yacho nenzira dzese dziri musinda mavo semutungamiriri iyoyo kuburikidza nekuita izvozvo kupalamendi kana kuona vari kutonga maministers vacho anyange president chaiye zvematare kana kuti zvinhu zvemutemo zvenyika makukota ese avanogona kuona vanogona kuzosimudzira nyaya iyoyo.
Mutauriri webato rinopikisa remdct vaWitness Dube vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Munyika muno taita dambudziko remasai bainai politician vana munzura vari kuda kubuda vachizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi. Vatikuona nezvekuti vari da kushandisa kusungwa kwevanhu nekukwadzwa nekumisita kuri kuita members of parliament honorable Solo na honorable Scala nedinyatimesixteen vachitora majournalist vachiita meeting from the world and meeting from matapi venhau vachivaudza kuvaenda kunoona vasikala. Vasikala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzana mdc nenyaya dzezana. Ivo vanomira nebato ravo reCCC asi vamunzura vari pakuita weaponize and carry nyaya yekukuwadza nekushungurudza kuita vanhu. Iti very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza imii muchitsvaga limelight.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeri ava?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navatamisa semukuru wedu vachitaura kutikunzwa kuti makoltizen emdc anenge achitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi vahana zvavanoona. Nesaka vaitenda vatamisa neofice department yeCCC neruzhinji remazimbabwe ari kudiaspora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyasimi vawane assistance. Izvi hazviiti kuti vanhu vatsvage limelight vachitsvaga majournalist. Inyaya dzinoitwa kuti tiwane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatikuona but tinohaziva ndo maitiro avo dzainotompentive dzainogene. Isu tinomirira chokwadi we cannot have this politically from the victimization of our members. Ndozvatikuona ndosaka mutauriri wavo vaadvocate pred vazotaura kuti mazimbabwe majournalist nenyika yese mutaita mislead by this fly by night politician vari vakuita opposition to the opposition vachipa fake news dzekutovaona vasikala.
Ko, sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamunzura vachikwanisa kuenda vasiziva?
Vasikala havana kuona nyati kune mutemo wezani nemutemo wedress of us. Ndosaka vana munzura vari pato zani vakabvumidza kuti vapinde kuchikurupi even as long as the win of honorary Kala and of honorary Kole.
Mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaAustralos Ziva vari parunhare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuNigeria vanoti vachapikisa mutongo wakapiwa nedare wekuti Nnamdi Kanu uyo anorwira kuti nyika iyi ipatsanurwe aburitswe mujeri. Dare rakati Kanu akaita zvekupambwa kubva kuKenya kwainge aenda kunopotera. Britain inoti haina chivimbo chekuti Russia icharamba ichikwanisa kugadzira zvombo zvekurwisa Ukraine. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo zvemuchadenga zvinodarika makumi masere muUkraine neRussia mazuva adarika aya. Tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Emmanuel Gata, the executive director of the Aids and Arts Foundation, Nofara School, Kutanuka Chirongwa.
Mukoma Emmanuel, Tirikunzwa kuti pane zvirongwa zvamuri kuita kubatsirawo vechidiki munharaunda dzakasiyana siyana, zvinosanganisira kupa mafuta kune vane usope. Mukati kuzoti zviri kufamba sei pachirongwa ichochi?
Zimbabwe, chakana zaka kudzera kuti in areas of internal displacement, ma areas atina vinyanyo fokaswa nemazvo nezvakawandisa. Saka isusu takazviita kuti titoedenzo rekuti tibatsiridze kuma areas of displacement, tichipa isusu malations, masanskrit lations kune vose vane albinism. Nekuti tatsvakiridza yatakaona yakaita kusouth africa yakakwanisa kupruva iyo kuti 80% yevanhu vane albinism vakakundikana kuwana malotions ayayi, vazhinji vacho vanokundikana vakakwanisa kuwana skin cancer. Zvinove zvinhu zvatiri kukumbirisa isusu kaZimbabwe kuti samarit ups yatiri kuita isusu kuafrica union kuti vagone kuti kumamember states avo vakwanise kubhajeta for patients with albinism.
Saka mafuta aya muri kuawana sei? Pane mamwe masangano ari kukubatsirai here kana kuti muri kuwana sei mari yekuti mutenge iwo mafuta aya?
Mafuta aya pane mamwe atinowana locally kuburikidza nemamwe makambanis aita zvemining vanotipa kuti iwo havakwanise kuti vasvike, havana access nevanhu vaivai. Asi isusu sevanhu vanoshanda nevanhu vaivai tikwanise kuvapa, tinotora kuya kuya tovapa. Then toita vamwe vatakabatana navo vanobva kuna naUK vanokwanisa kupota vachitipa isusu pachezvedura every quarter, votipa topota tichisvitsa kumaintended beneficiaries.
Muno makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
So far takwanisa kusvika kune every province around Zimbabwe, of which number yedu zvinezvi tirikupuwa kuti kuma 8,000-10,000 ikoko taakusvika.
Totarisawo iyo nyaya yezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads aya muri kuawanawo kupi?
Masanitary pads aya pane inonzi Days for Girls International nevamwe vanonzi veAfripads vari kuno kuAfrica, but Days for Girls ndeyekuAmerica. Vanotimidzirawo makeni macontainer atiokwanisa kunge tichiita kumadistrict akasiyana siyana around the country.
Hamuzobhadhariswe here mutero pamunenge makutora makontena anenge ayo anenge aravaya?
Ndo rimwe dambudziko rimwe ratiri kusangana naro iroro, nekuti mamwe makontena tete zvine zvimura isisiaifuwati kuexisti tichingoda mari kuti shipment ini yakasvika, inofanira kutigadzara mari dzakati dzakati. Pamberi pamwe pacho chachiri chikumbiriso chikari chipowo kuministry of labour and social services kuti zvinhu zvakaita seizvozvo isisi tingoba kubatsira imwe zvehurumende, vati ngavave varipowo panzvimbo kuti vakwanise kutibatsira kuti chizvinhu zvakadai sezvisvike pachina tigone kuchiisa kuma intended beneficiaries.
Saka chikumbiro ichi makatoendesa here kubazi rezvemagariro evanhu?
Bazi rezvemagariro evanhu tagara tinoita macommunication navo kubudikidza kunyanyana nemaplatforms atinomboita naminista wavo pachake, kuti havana mamotions avanogona kutiitirawo kuti iwe pachavo zvimwe zvinhu tigone isusu kuti tisake kuti tibhadhariswe mari dziyadziya patinenge tichinyora kutanotora zvinhu kumaairport pazvinenge zvasvika mashedins edu paanenge asvika tikwanise kuti tiatore pachena.
Mukoma Emmanuel, vanhu vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi, vanokubatai sei?
Tinowanika isusu pa0719065925. Ndinodzokorodza zvakare 0719065925. Tine access kwose kumaprovinces ese muno muZimbabwe. Asi mukange muchicommunicata nenational aids council maprovincial managers hakuna vasina macommunication edu maprovincial managers enational aids council nemadac madistrict aids coordinators avo macommunication edu anowanika zvakare kwavari, because isusu tiri kubatsiridzana navo nekuti isu setaf donzo redu rekutambisisa raive rerehiv, but nenyaya yekuti takaonawo kuti vana vevanhu vari hiv vari kupundikana kuwanawo mamwe maservices. Saka isu setaf takaya kuti tikwanise kukomplimentana nehurumende tichibatsiridzana kuti zvinhu zvedu zviendeke senyika.
Aiwa, tinokutendai mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru, nguva blessing.
VaEmmanuel Gasa vanoshanda nesangano reAIDS and Arts Foundation Zimbabwe vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu
simba. Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kusangana nemi zvekare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe muteereri wedu. Ngatinzwei mubvunzo wake.
Makadii pastudio 7 apo? Ini ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wezvitendero anokwanisawo kunditsanangurira. Muna Johani chapter 14 verse 2 Jesu anoti, hanzi mumba mababa vangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti, dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai. Kudaro kudii? Ndo pandoda kunzwisisa kuti ari kuzama kutaurankura kuti kudii paanoti dei kwaisaiva kudaro ndingadei ndaikuudzai. Dei kwaisaiva kudii?
Kubatsira muteereri uyu, nhasi tina mufundisi Dr Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuSouth Carolina muno muAmerica. Mufundisi Gumbo, kwazisai vateereri vedu.
Kwazwai, kwazwai vateereri vedu.
Manzwa mubvunzo wabva kune mumwe muteereri. Heyo nyaya kwamuri mufundisi Gumbo.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara, dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Tereri ari kuti izvo Jesu ainge ari kutaura chii paakati izvo dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai? Chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri, ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai, handitozivi kuti aitaura kuti chii. Ndinoziva kuti hamutarisiri kunzwa minduro yakadaro kubva kuna Doctor of Theology. Asi ndinoda kuti ndibatsire vateereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane minduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose mufundisi gumbo sei muchidaro.
Ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita, vamwe vanoti tinoziva, vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka, vamwe voti kwanzi ndatotaura naMwari manheru akandiudza zvakati, vamwe voverenga Bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo. Verengai zviri muBhaibheri mobva materera zvarataura.
Saka mhinduro yenyu kumuteereri uyu inotii? Munotii kwaari?
Ini ndichapindura saDr. John Gumbo. Maonero andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura, anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura, nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi, ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi. Saka ndokutaura kuri kuita Jesu panapa kuti ndiri kuenda kuimba baba vangu, ndinoziva kwandiri kuenda, baba vangu ndinovaziva, ivo vanondiziva, ini nababa tiri vamwe chete. Saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera, ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yekugara. Dai chisiri chokwadi chandiri kutaura, ndingadai ndakuudzai. Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita Bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita. Asi ndozvandinobvuma kuti Jesu ndozvaainge ari kutaura nezvazvo. Saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira muteereri wedu.
Apa Jesu airevei? Aitaurei?
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai, aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura. Kuti dai zvisiri izvo, ndaide ndakuudzai kuti hazvisiri izvo, handigoni kukuudzai zvisiri izvo.
Mufundisi Gumbo, munotii kuvateereri vedu pamusoro penyaya iyi?
Ndinotenda kuti vateereri vedu muchabatsirwa. Zvikuru sei verengai Bhaibheri, munyatsorinzwisisa, uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro, musangoti tine mhinduro tinoziva. Pausingazivi bvuma kuti hauzivi. Kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako, taura kuti ndo mafungiro ako, usati Mwari wandiudza kana ndarota. Zvandiri kutaura izvo handakurota, aiwa ndo mafungiro andiri kuita. Tinokutendai vateereri vedu, rambai muchitibvunza mubvunzo. Ndi Reverend Gumbo, tatenda.
Tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero, itumirei paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochienda kunhau dzemitambo naMichael Kariati.
Blower Chiefs neHerentals zvapinda mufinary yechibuku Super Cup zvichitevera masemifinary atambwa nhasi Mandava Stadium. Herentals ndiyo yaita zvishamiso, yarova FC Platinum iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Herentals yakunda nemapenareti ndokukanda kunze kugona kunenge kudada iyo yangaitarisirwa kutora mukombe uyu. Zvikwata izvi zvaita mangange 1-1. Herentals ndokuzokanda mapenareti mana, FC Platinum ikakwanisa matatu. Herentals yave kusangana mufinary neBlue Chiefs iyo yarovawo Black Rhinos 5-4 nemapenareti mushure mekunge zvikwata izvi zvaita 0-0 munguva yakatarwa. Finary yechibuku Super Cup A iri muBaba Field Stadium musi wa19 Mbudzi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukurudzira veruzhinji kuti vagadzirire kuona finary iyi, kunyange hazvo zvikwata zvavanofarira zvakundikana kusvika pachinhano ichi.
Final yedu iri kumusi wa19 November handei tinozadza Baba Fields, ichaitirwa kuBaba Fields Stadium. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu venhabvu yeZimbabwe vose kuti ngatizadzei nharaunda ini, emagumeni ngaizare nevatsigiri kuitira kuti titendewo veDelta avo vanova vari kutitsigira nhabvu yedu vagara nesu kwenguva yakareba.
Kunyange hazvo veruzhinji vari kuti Herentals yatotora mukombe uyu Muongorori wemutambu wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti zvikwata zvakaita seBulawayo Chiefs hazvifanire kudhererwa kana zvasvika pakadai.
Bulawayo Chiefs ndoti matimu ndoende tunonetsa tunopedzera ratotora mukombe nematambiro ari kuvanhabvu ka bhora uri rinotenderera.
Tinotenda Michael, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kumfumfu 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsala kwarebusomo ngale nyathime 16 ukuthi besekula amapolice onscrot.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora.
Umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube naye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa.
Kodwa abakubandla le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini ngemini abazange bephume lo lutho. Izindlu eziyizo zazigcwele, ulutho yizo zaphelayo. Yakala isisi elalile mgani namagede kuphela.
Yakhala imuli etsholotsho etshelwe ngumuzi. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo loMnumzana Douglas Monzora okukhela ibandla le-MDCT. uMnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSikala loMnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubikwa ukuba ubhodabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatheli ezindaba ukuba usevela babona. UMasari Revu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisayo okwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and you know they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo uMnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha likaMnumzana Job Sikala loMnumzana Godfrey Sithole, amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi ukubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsala kwarebusomo ngale nyathime 16 ukuthi besekula ama-police onscrot. Nanjenge-CCC siyakwazi ukubana ke amalunga enhlanganiso yethu asebunzimeni elinyaza izanu izane umthetho nje ukubana ihlukumeze laba abaphikisayo. Umonzora has been part and parcel of ZANU. You have been a zero man again. God be stoned against your own will. Wabakulumwana Sungumbona, Kota and Wabunaga Sota Seven, Yerumbiana again, Etikurupi, Dalo, a Kambage, a Sia, Miss Avata people in our laws, Ronke Chile, a city and Wabunana, Honor Pustole, Honor Kalabu into Gayamanga. Grandma Lisa, I'm not one of my friends. You won't have an advocate in Chamisa. Well, who's the good years? Into politics, member of the government, Avatata is Zanu, a watch of the Natana victim of violence, you know what happens in Nassim. So I went to Emma, Kulu Banage, Avatuba Sunyas, and what Zora and Chuma are thinking about, you would say, I'm a political school.
One of them is very Bawenzelan, Kukonokuni, Esmaboni.
By and Zelabo and Ubana gave a clear take in the booth or entries and then one then Zabat to Panage. Why keep seeing Eco? Whereas we have now Lubana gave Umanga Melu, Akan, the Zamgan Gage Group, Wiley, and as soon as Akan, Bugabana Bandi, Luba, and Mexican Taggy, who says, oh, we died to the Zelo, Kulgoto, is only a two Maga Amatak, one H. Avan, the way to Selavan to Guanabena. Hlanganike lathi konke lokhu ke kuyatshengisela ukuthi uMonzora yena lezanu bazama ke ukubana ba-create the impression ukubana ke ujob zikala abaseko njalo ukubana uMonzora yenza amani yena ulokhu ngcono lokumelela ke amalungelo abo whereas bona kuyibo bayazakalana kusokala kuzulu wonke jikelela ukubana uMonzora they've been employed with the system, they've been the reason why still at the spot ningakuthathwabo ke ipower lokuthanda kwabo ke imali. Now they want to come and let us and try to masquerade. Then abantu abamelela amalungelo abantu. Ujob Sikala uzongatsho zengene ejele. Ngabe uMonzora neZANU-PF engayenzi what they are doing to assault the authentic opposition. So yinkinga ke esihlangane la.
UMnumzana uStalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi uMonzora uxoxe loSikhala kanye loSithole.
Abantu abaqakathekisi into okumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga. Okukhona umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube naye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo. Kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikhala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba, ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki ukuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikhala aphume.
Ye, nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke ukwenziwa nguMonzora kusetshenziswa libandla lezanu akukho okunye nje uphonge ungenangene kwezithi acine phela umuntu olesisindo laye ungathi nangakhonokho.
Okokuqala, ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikhala. Abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya ku-COPAC kuze kuzofika khathesi. Umuntu nje abamazi general, asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu. Abantu bayamazi njalo isimilo sakhe, i-character yakhe bayayazi. Ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima, but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yobukhokheli nxa efuna impumelo afuna iphume. Ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikhala obotshiweyo ukuzasuka lapho khonokho akwenza kuze kuphume uYvonne Sarura, kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasima engahama. Yikho azakwenza ekhulumisana nalalabo okumele axoxisane labo ebabonisa lokho abamele abakubonise khona. Inhlanhla esiyifisela uSikhala yikuthi agcine ephuma ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwetshwa yena engakathembisiswa lokuthonisiswa.
UMnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare. Kulemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. UMnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Zetsholotsho emagusini enzilikazi layo angiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangisetsholotsho. Ngezetsholotsho esenta kube yini iprogramu engangihambe ngayo. So yangakangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya ngazokufonelwa ngabothwelufu ukuthi umuzi uzihlelile ngazisikwa kakhulu ukuthi uhamba njani ngase ngidinga i-transport ngivele i-transport ebantwini ngasebe nginika imota imota ngayithola ngabo-2 ebusuku kodwa ngezinyawo ngagijima ngazongekela emagosini emzilikazi layini ngathola isididi esikhulu kakhulu esisekekayo umuzi ephelile abantwana baphuma endlini bemunu abazange bephume lo lutho izindlu ezibile zazigcwele elide yizo ezaphelayo zasala isididi elalile mgani namadoda kuphela.
Ngubani owayenza khonokho?
Laphana kwathi sekufile bathola unyawo. Unyawo lolwanga lwalugxagxagxanyelwa nje abanye bethi ngizani and then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka enkingeni emthethweni ngafike ngazikhulumela naye wakhuluma ute esuka lapho wangena ebhasini unyawo lwadile lwabuyela uzobonakala sona lapho ezimezezimpini.
Ngumuntu onjani nalo?
Ngumuntu oyindoda usezandleni zomthetho.
Singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona into ezazingani ziyabangwa indaba zelifa ubaba wathona. So mina tengenandlela ukuthi kuningangifuni ukuthi ngizisa nga kodwa into esingizisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi.
Singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini?
Iy'mpanda zabantu abami zaphelele ezindlini amabele ukudla izincwadi zesikolo babhethi zetisketi fenisha amafriji mathuluzi mina umuntu obezincwedisa ebambabamba lapha lalapha ezimoteni wonke amaphathi ami enganzithi ngwadi mangiwanilingisela abantu izinto engithathele wona aphelele wonke into engiyitholileyo ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade namanzi kuphela.
UMnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line etsholotsho. Siyahangeni kwisigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran lithi kulabantu abane labangamashumi ayisithupha lanye 61 abafele entilongweni eTehran izolo lapho okuvalelwe khona abezombangazwe lalabo abasanda kutshengisela emgwaqweni bekhonona ngokubulawa kukaMahsa Amini wabhubhela ezandleni zamapholisa esetshenziswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa ukuba kulo mlilo oqhamuke entilongweni le. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla ukuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alwisana kwele-Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhomisane umlotha lalwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kuhle lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela baba Dube kubalaleli imphindo ngibingelela kubasakazi bethu be Studio 7 ukuthi liphile nje.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakungumnyaka ka 1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanele la kancane siyisizwe sikaMthwakazi siwugodla. Lapho okwaba nempi khona amaqhawe akithi ezama ukuvikela umbuso wabeThwakazi indawo ebizwa kuthiwa kuseGadadi. Lapho sibona ngempela amabutho afana naboMbizo babezimisele ngalendlela ukuthi ke ngabe kuthiwa nanamhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela akekho umuntu obezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu ezibizwa kuthiwa ngamazegu izigwagwagwa bezimisele ngendlela yokuthi babeze bedivala nebheju. Yikho-ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula.
Kuqakatheke kangalani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakale eGadadi?
Kuqakathekile baba Dube ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe. Lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe bakhe noma efuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe. Ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo yonke indlela ukuthi kulondolozwe imilando efana naleyo ingacitshi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuze kuyefika esizukulwaneni
esilandelayo. Isikhumbuzo lesi siyabe sisenzelwa ngaphi kwangkhona njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona?
Kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabutho lawa engikhuluma ngawo. Kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo. So lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi khombise ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle. Kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagcina usungaphezu kwamandla. So iningi labantu liye laphana liyebudana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawe.
Ye lapha-ke sixoxa lo baba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadinelwa kusasa baba.
Angibonge nami baba uDube.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya. Sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni ngoba impilo injalo iyasiphakamisa ngenye imini isehlisele phansi. Siqhubeke ngalo ilizwe silibale iincwadi zezakha zenkosi uSolomoni isahluko sika-13 verse lika-20. Ngiphinde njalo ngokuphangisa, ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kheba umngane wezula uyashoshozelwa yizo. Kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umuntu akazikhangele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani, kodwa namhla namhlanje mfuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha sikhangela ukuthi kathi asisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhlala kahle yabantu labo abayiwo abaphethe abantu ngezigaba ezijiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela uwula nxa ulo olesikhundla sokuthi ukukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube ngumuntu othize yenza khona lokhu okukhangelelwe ngabantu ngiyake ngibone kubizwa okuthiwa ama-press conference lapho inkokheli ezijiyeneyo zengatsha ezijiyeneyo kumbe inhlanganiso ezijiyeneyo zibuthanisa intatheli ukubana zibuye zizokuzwa lokhu ababefuna ukwethulela umphakathi kumbe uzulu ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubuwula bakhe uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezama mhlawumbe ukuthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sokubhalwe phansi kuthiwa ohlakaniphileyo ohamba labahlakaniphileyo uyazuza ukuhlakanipha isiwula umngane weziwula uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo azithathayo lenkulumo aziletha emphakathini ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngobana mhlawumbe bungaqondiseka kodwa ubuwula beziwula sizihlangene ziningi zivumelana ngobuwula kubulala isigaba kubulala isiqinti kubulala isigodi kubulala esengitsho leli izwe labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba yisibusiso emphakathini lakuNkulunkulu kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki bangabi lenhloni kengithathe isibonelo nxa kuthiwa abantu babulawa yindlala nanku ukudla okuvela kulaba abafundayo kumbe ukuvela kungatsha zikahulumende kuye kuzwa umuntu othiwa umkhokheli esithi hayi lokhu kudla ngokwalabayana ayisikho kwalaba abanye ibuwula bona lobo ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana iyakuswela ukuthi incedakale ohlakaniphileyo uyaqoqa lapho konakele khona sikhulekeni nkulunkulu sitshengise ubuwula bethu siphenduke kubo siqonde ekuhlakanipheni amen
Kulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungadinwa lakusasa Wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangela impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye lele Rentals Uyaza dibana kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba ele Chiefs linqobele Black Rhinos nge 5-4 ngemva kokuchaya kwembekwa kwathi ele Rentals lalo lichaya ele FC Platinum nge 4-3 lakho ngemva kokuchaya kwembekwa. iChiefs leRhinos bezifike ekupheleni kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0 ukuthi iFC Platinum leRentals zona bezifike ekupheleni kwesikhathi kuyi-1-1 sikhangele umdlali wenqindi wesifazane ukuda kwaShichiwandire usele ephethe inkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico bebanga isicoco seWorld Boxing Council kusigaba seBantamweight njalo limpumela itsho ukuba uChiwandire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamilet Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide
kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar kukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona intelezi ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kulemidlalo.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalonyaka izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kuMpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar, okuyilo eliqoqa imidlalo. Intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa imidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Ikhanya idifferent kakhulu lento ezineke zabe zishiyene. Kula manje isikhala nokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaligo nalawo Europe lase Africa khona nabo Asia. So hey, kungani kuzaba nzima ngoba lama players ama injuries bona zawo maningi, but I think mina ngangikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama players a inform kathi especially abadlala kuPortugal abaningi, badlala ama team nalawo ase Europe amaningi and bayenza kuhle. So I'm looking at team nje ePortugal ukuthi yiyo mbona ngani izayenza kakuhle.
Omunye la okhangelele iqembu lePortugal ukuba linqobe nguNqabuto Gumede.
Nanjalo Cristiano somna ngaPortugal ofuli Portugal ya this time izafika izithathe World Cup.
Umncintiswano wezomhlaba uzaqala ngesikhathi iligi yeZimbabwe isifike komlindi uyacina, njalo umuzi wakhe Ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ukulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Hhayi, ngikhalela ukuthi iWorld Cup le izasibisela something esizakholisa lathi yanazelela ukuthi lapho esivela khona ibhora lethu belike lama because of the COVID and stuff. But kathi esikhona ukuthi kule World Cup uya anticipating ukuthi vele we've got something esizabe siyifollowa, and ngikhuluma so ngifukuyajusa iDSTV
so that I'll be able to 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 be able
to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able
to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be able to be Argentina, Brazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye labaqoqi bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe Nkosi
yami
hambe Mihlayo kanye nawe Nkosi
anifune
anifune yami
ndlela
mayiphele intando yami
hambe
manihambe mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye Kanye nawe Nkosi anifisi yoni mfuyo izeli minkosi
yanzevile
nitelile hela kuhulu nga ugi minkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo izeli minkosi
yanzevile
nitelile hela Kauni minkosi
kanye nawe
kanye nawe
Nkosi
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mihlayo
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
noma indlela yami
ye labo ke men of influence kanye nawe singagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebeselazo abakubanja le Citizens Coalition for Change badinga mangalo uhlaza tshoko kuba umnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalele eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubanja le MDCT bathi uMonzora uhlanganele labo eChikurubhi Maximum Prison. Yakala imuli eTsholotsho etshelwe ngumuzi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lisa ngumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.